manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Na zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri zvita 14, 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC kwanza kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoparura urongwa hwemapasipoti anoshandisa umhizha hwemadande mutande
Tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti masoja adzokere kumabaraki. Izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko mazhinji atinawo.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana ikatevedzera bumbiro remitemo yaro. Mafuta akanetsa kuwana mukupera kwesvondo owanikwa nyore munzvimbo zhinji munyika. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana ikatevedza bumbiro remitemo yayo uye kana mauto akasapindura munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa neZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI wekuziya kuti chii chingaitwa kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena muna 2023, mukuru weSurface Trust vaIbo Mandaza vati kunze kwekuteedza bumbiro pamwe nekudzorera mauto kumabarak hapana chimwe chingaitwa kuti nyika iite sarudzo dzisingapikiswe. Vati kunyange hazvo vamwe vachiti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa, chikuru chiri kuita kuti nyika iite sarudzo dzinopikiswa nguva nenguva inyaya yekupindura kwemauto panyaya dzematongerwo enyika pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo. Vati mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kushanda zvakasimba kuona kuti bumbiro remutemo ratevedzwa uye kuti mauto adzokera kumabarak.
Tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti masoja adzokere kumabaraki. Izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko mazhinji atinawo.
Vamandaza vati hapana chikonzero chekuti mapato anopikisa apinde musarudzo kana bumbiro risingatevedzwi uye kana masoja akaramba achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezvo bato reZANU-PF richingokunda musarudzo idzi. Vamandaza vati bato reZANU-PF rinoshandisa mauto uye range riri kuruza sarudzo dzese kubva muna 2000 asi richibatsirwa kuramba riri panyanga nemauto. Izvi zvatsigirwa nemutauri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire avo vati mauto pachawo akabuda pachena apo akabvisa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munambudzi 2017.
Ndivo vamwe vevanhu vanoseenzeswa kushungurudza nemamwe mapato nekuorganiza nekutyisidzira masabhuku kutyisidzira vamwe vezvematongerwo enyika mumawadzi.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi mutevedzeri wasachigaro webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaJob Sikala vabvumirana namuzvinafundo Mandaza vachiti ZANU-PF haigoni kukunda musarudzo kana ikasashandisa mauto.
Mukana sekuona chaiko chaiko chiriko ndecho rudende rwevanhu vari muarmy hapana chavanacho, vanacho ndio vaya vari mucommand structure uye zvekare nemapolitician vanenge vachivasevenzesa. Saka chatinoda ndechekuti ngavasasevenzeswa navanhu vanenge vane makaro vachiita pursue their own economic interests zvisinei navo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remauto kana kubva kugurukota rezvekudzivirwa kwenyika mai Opa Muchingurika Shiri sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi varamba mashoko avamandaza ekuti bato ravo range richikundikana musarudzo kubva muna 2000 vachiti kunongova kutaura kwevavengi. Vamugwadi vatiwo manyepo kuti mauto anobatsira zanu PF musarudzo vachiti mauto anopindira chete kana pachinge paita mhirizhonga.
Chinongozova rwadza chete vanotaura kuti masoja ari kuita zvepolitika zvematongerwo enyu ndeavo vanoti kana voda kuita mhirizhonga vanotarisira kuti masoja ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga, kana kuti mapurisa ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga. Aiwa, kana votyora mutemo vanosangana nevanodzoredzera nekuchengetedza mutemo. Saka harisi dambudziko iroro ringazoshandiswa kuti vanhu vati masoja anoita zvematongerwo enyika achisapa.
Vamandaza vatiwo mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kusunga dzisimbe kuunganidza mari yemaagents kuona kuti vanhu vanyorisa kuvhota pamwe nekudzivirira vhoti panguva yesarudzo. Asi vamawarire vati mapata anopikisa anokwanisa kukunda chero pasina shanduko yaitika. Mumwe mushandi mukuru muzd aivavekezela gumbo vati musangano wanhasi waburitsa pachena kuti kunyange mutemo wesarudzo ukasandurwa zvakakoshawo kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti mauto asapindire musarudzo.
Pane zvinhu zvitatu zvaemfasizwa pamusangano uyu. Chekutanga chekuti nyika inofanira kudzokera kuconstitutionalism pabumbiro remutemo. Chechipiri chekuti mauto anofanira kudzoserwa kumabarracks. Ese ari mupolitics anofanira kudzokera kumabarracks. Chechitatu chekuti nyika inofanira kudzokera to the rule of law.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano webato ravo wePolitbureau svondo rapfuura kuti Zimbabwe yakatoisa zvese zvinodiwa neSADC kuti paitwe sarudzo dzakachena, uye vakati vaye vanochema kuti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa havasi kubuda pachena kuti ndezvipi chaizvo zvavari kuda. Asi izvi zviri kurambwa nevemapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira avo vanoti vaMnangagwa vanoziva zvese zvinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe kana kuti PAZ rinoti nhengo dzaro dziri kugutsikana nemamiriro ezvinhu munyaya dzekuwanikwa kwemafuta edzimotokari sezvo vafambi vasina kuwana dambudziko nhasi. Munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vari zvakare vakafanobata chigaro chemutauriri wesangano vaAndrew Chibanda vanoti vemichovha zvikuru vemishikashika vakanga vakwidzawo mari dzaibhadharwa nevafambi zvakapetwa kaviri, asi nhasi mari idzi dzamuka dzakadzokera padzaive kare sezvo michovha yawanda nekuwanikwa kwemafuta. Mafuta ekufambisa dzimotokari akamboshayikwa munyika mukupera kwesvondo zvakaita kuti mitsese idzoke zvakare mumagaraji anotengesa mafuta. Asi hurumende yakavimbisa kuti dambudziko iri raizogadziriswa nekukasika ichiti raive rakonzerwa nekukanganisika kwemichina inofambisa mafuta kubva kuMozambique. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibanda pamusoro penyaya iyi.
Mazuva maviri adarika musvondo tetswe mugovera zvino zvanga zvisina kunyatsotigadzika nepakuwanikwa kwemafuta ekufambisa edzimotokari. Asi pari nhasi dane zuro zuva rovira danho rakanga ratorwa nehurumende rekuti maservice station ave nemafuta rakanga rakuratidza kupfumbuko, uye zvakare nhasi pakumbotenderera kwataita tichiongorora taona kuti aiwa muzviteshi mafuta akuwanikwa hamusisina midumwe iya yakange iripo musi wesvondo sekuongorora kwatakaita. Saka naizvozvo vafambi vakurerukirwa mukufamba kwavo vachishandisa motokari diki uye nedzimwewo motokari dzinotakura veruzhinji kunyange zvadzo dzisingabvumirwi zviri pamutemo nehurumende.
Iko kumboshaika kwemafuta uku hakunawo here kukonzera kukwidzwa kwemutengo wemafuta zvinozokwidzawo zvakare mari dzinoripirwa nevanofamba nedzimotokari nemabhazi?
Apa pamboita kadambudziko aka kekushayikwa kwemafuta musi wemugovera nesvondo kakakonzera kuti pave nekukwira kwemafuta nekachikamu kadiki diki ako kakakonzeresa zvakare kuti vanotakura veruzhinji vakwidze mutengo unobhadharwa nevafambi apo vanenge vofamba. Pataifamba tichingoita hurukuro nevanotakura veruzhinji nevedzimotokariwo vakazvimiririra voga, yaingovenyunyuto bedzi kuti saka kushayikwa kwaitwa mafuta uku kwenguva diki iyoyi ndiko kwakonzeresa here kuti kuitwe price adjustment yakaita sei. Uyewo vanotakura veruzhinji ava vakabva vakwidza muripo unobhadharwa nevafambi nezvikamu zana kubva muzana, zvinove zvakabva zvarema kureva kuti paisikwirwa mbofana pakange pakukwirwa madhora maviri, zvinoremera humwe yemunhu anofamba zvizhinji nekuti danho iri rinenge rauya asina kugadzirira.
Saka pari nhasi Chipiri, vadzosa here mitengo yanga ichiripirwa nevanhu? Mari dzadzikiswa here? Mafuta zvaakuwanikwa?
Mitengo yebhadhara panofamba vanhu yakatotanga kuderera nezuro nekuti motokari dzakange dzatotanga kuwanda mumugwagwa. Naizvozvo pakange pane makwikwi ekuti mutakuri akangokwidza mutengo wake, vafambi vanoramba kukwira vachitsvaga chakachipira homwe dzavo.
Vanga vari munyori anoona nezvezvirongwa musangano rePassengers Association of Zimbabwe, vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri vaAndrew Chibanda, vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro remuKenya rambomisa urongwa hwehurumende hwekumanikidza kuti munhu wese anoda kuwana rubatsiro muzvipatara anga ari munhu akabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Izvi zvinotevera kupikiswa kwemurau uyu nemumwe muzvinabhizimusi vainoki aura vakati urongwa hwehurumende uhwu hwaityora mitemo yenyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira dunhu reKentucky mangwana kuitira kuti vanoona vega kuparadzwa kwakaitwa dunhu iri nedutu mupengo iro rakauraya vanhu 64 nevana uye kuparadza misha yezviuru nezviuru zvevanhu mudunhu iri. Befu kwenguva yakareba pamitemo kuri kuitwa makambani zvikuru ekunze kwenyika senzira yekukwezva makambani aya kuti auchike mari dzavo munyika kunonzi kuri kukanganisawo zvikuru kukura kweupfumi hwenyika pamwe nekuwedzera huori. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekusajeka kwemitemo yekumbopa makambani zvikuru ekunze makore akawanda asingabhadhari mitero senzira yekuakwezva kuti auchike mari munyika kana kuti tax holiday inonzi yave kukanganisa zvikuru nyaya dzezveupfumi uye kuwedzera uori munyika. Sangano rinoona nezvezviwanikwa reZimbabwe Environmental Law Association kana kuti ZELA rakaburitsa mashoko kuvatori venhau richiti hurumende inofanira kubuda pachena kuti mitero iyi inofambiswa sei nekuti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda. Pasi pemitemo yenyika, makambani zvikuru emigodhi nemamwe makambani ari munyaya dzekutengesa zvinhu kunze kwenyika kana kuti export processing zones anombopiwa nguva yekuti asabhadhare mitero. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vanoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda kuburikidza nekusabhadharwa kwemitero iyi.
Ma tax holidays inzira inoshandiswa nedzimwe hurumende kurerutsira makambanis zvikuru sei anenge achibva kuEurope kuti vashande munhu vasingabhadhari tax, vasingabhadhari maroyalties, vasingabhadhari duty pane zvinhu zvavanounza munyika zvekushandisa mubhizinesi ravo. Zvinoita kuti kambani ikwanise kushanda kana makore mashanu isingabhadhari tax kuhurumende. Uhubenzi nechikonzero chekuti maminerals edu ndo assets iri kunzi nehurumende ndiyo ichatibuditsa muurombo senyika yeZimbabwe. Saka kana takupa maminerals iwavo for 5 years kumacompanies kuti achere vasingabhadhari tax, yet chinoita kuti hurumende iwane mari yekubhadhara macivil servants, iwane mari yedevelopment yekuvaka mafactory, yekuvaka migwagwa, mari yekubatsira varimi, mari iyoyo inobva kutax.
Vamaguhu vatiwo
Great Dyke Investments iri kuchera platinum in partnership nema Russians. Yakanze 5 years musingabhadhari tax. Platinum imineral inokosha zvakanyanya and Zimbabwe ndisu tiri number 2 after South Africa in the whole world. There is no limit yekuti pamunenge muri under tax holiday munochera matanza akaita so. Saka kambani inogona kuchera 24/7 and nekuda kwema porous borders edu vanenge vachibuditsa zvimwe zvacho hamutoudzwe kunzi pabudiswa platinum yakawanda sei.
Nyanzvi munyadzi zvehupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti mitemo iyi haina kujeka zvopa kuti Zimra itadze kuudza nyika kuti ndivanani vasiri kubhadhara mitero pari zvino.
Finance Act yeZimura haipi simba kuZimura kuti ikwanise kusatora mari inonga ichibhadharwa nemakambani semataxis. Saka Zimura iri kungotora mataxis sekunzo kwatinoenda nemakambani totara nawo. Saka maspecial economic zone achoka anonga angori mubhuku tapa ground up haasi kuzoshanda. Saka hurumende kanzi chitiudzai kuti mare marasikirwa nayo revenue yaifanira kubhadhara nemacompanies imari vanobva vangoti tuzu havachakwanisi kutaura nekuti havana umbo hwacho kubva kuZimura. Mitemo yacho haisi kudyikidzana, zvinoti zviri kuriboshwe havizivikani zviri kuri kudyi. Saka ndosaka muchiona kana investment yacho iri kuya munomu hainongova misodzi yakitsi chaivo, hapana chiri kuya chine musoro nekuti hapana chekufambira. KuZambia zviri nyore kuti kana wauzwa kuti unobenefita zvakati ukainvesta muspecial economic zone unonoona zvakaringana sekudaro.
Imwe nyanzvi munyadzi zvehupfumi vaVictor Boroma vativo pane mute panyaya iyi. Ko pangagadziriswa sei? Tabvunza vaBoroma.
Hurumende inofanira kusaina mutemo mutsva weMines and Minerals Act uyo wakagara usati wasainwa kubva gore ra2015. Uyewo kupinda murongwa weextractive industry transparency index kuitira kuti matax incentives aya akwanise kuva anozivikamwa, uyewo varidzi vemigodhi vanenge vachichera mukati menyika vazivikamwe. Izvi zvinodzikisawo kubiwa kwezvicherwa mukati menyika yeZimbabwe zvichiendeswa kunze neiyo yatinonzi illicit financial flow yekubuditswa kwemari nekufamba kwemari zviri pamutemo.
Nyanzvi munyadzi zvehupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo pane zvinoda kuitwa kuti nyika iwane chouviri pamitemo yakadai.
Hongu ichokwadi kuti nyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe dzinorasikirwa nemari yakawanda pagore rega rega kuburikidza nematax incentives anopiwa kumabig foreign investors. Ini mafungiro angu kana tatoti tiri kupa matax incentives kumaforeign investors anofanira kunga ari clear uye ari targeted and tied to my specific deliverables. Anosanganisira mabasa anenge produce a number of jobs created. Anosanganisira nyaya environmental sustainability.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye governor weRBZ Dr. John Mangujga avo tisina kukwanisa kubata sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Vanogarawo vachiti mitero iyi inobatsira nyika mukukwezva vekunze nekuvamba mabasa zvinosimudzira upfumi hwenyika. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Vanoda kuteerera Studio 7, tibate na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Chirongwa cha The Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva ino Zimbabwe yakatarisana nemhando itsva yeCovid-19 yeOmicron variant.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai e-satellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuziisa kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
As long as she's faithful and lovely, I know Mumbunza and the other. Oh, now Yan Zenza, cause she's sexy. Or maybe you don't like her, she's fancy. That's why Makumuza will benzi. Yangwa the benzi, Derango. Please let her talk as she wanna. Dress as she wanna. Yangwa Kafambaka, dress her like Rihanna. Let her smoke marijuana. Switch Kokiana. I'm out of the middle of the day. So please let it talk as you wanna, dress as you wanna. Then walk up and back, dress like Rihanna. Let it smoke marijuana, drink Scorpiana. I'm a man, I got to eat that Zenza, yo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura urongwa hwemapasipoti anoshandisa humizha hwemadande mutande. Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana yakatevedza bumbiro remitemo yayo. Mafuta akanetsa kuwana mukupera kwesvondo owanikwa nyore munzvimbo zhinji munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.